asi razvare china vanhu vakawanda varikuramba vachijoina jobo yechedu amuzgore garangoitika ndire kuti state yatanga kurwisana nevanhu vedu taita dambudziko rekuti kuaccurate kumashonal and disease province secretary general wedu varobson chere vatohaundwa kutosvika pakutovati pachitoro pavo nevanhu vanosanganisira vezanukef nemapurisa mapurisa ayo atione macharges anosvika mashanu ekufema avari kuti vanoda kuti vatoitora vamuchere vavaendese kujeri asi tiziva kuti avo ivo havana mhosva yavakapara
dambudziko iri muri kungoriwana mudunhu rimwe chete here vamasarauri
hakusiko kwechetu kwatiri kuwana dambudziko tirikusangana nematambudziko vakawanda kulupani kune vanhu vari kuharaswa kuchipinge kumusangano wedu uchida kuya uchiposa vadisakwa nemaa veterans asi tirikuramba tichikurudzira varayiridzi kuti vasadzokere kumashure ri tiri kufara kuti varayiridzi vari bod mastatistics edu arazva kuti improvement ichiripo tokwanisa kuchita mune zvimwe zvikoro zvakati wandei mafigures adzika as low as 40% 35 mune zvimwe zvimwewo zvezvikoro zvanenge zvine mamembers edu ese hapana kana ona kuti tikaramba tichifamba negwara rati kufamba naro panokwana 12 days tinenge takwanisa kumanikidza hurumende kuti idilivhe pamadimands edu nekutipa masalaries edu apreoctobe 2018 nekutipa station allowance
asi muri kuona paine kutsukunyuka here kwehurumende kubva matanga kurangwa mabasa
hurumende tinoona zvovere kuti ine zvitanda munzeve kutsukunyuka kukuru kwatikuona kuri kubva kumacitizens nekuti macitizens aya hurumende dzinosevha dzichiteerera zvinodiwa nevanhu kuwanda kwemacitizens ari kutsigira nyaya yedu ndiko kuzvara kuchatsikuzita kwaitika hurumende izvezvi havasati vafamba asi vachafambiswa nekuwanda kwevanhu vanenge vachiramba vachitsigira zvachokuita
imi manga muchienda kumabasa kwezuva rimwe chete pasvondo pane shanduko here yamungati iri kukonzerwa nekurangwa mabasa kwamazoita mazuva akawanda
hongu shanduko iripo ndeyekuti hurumende yako ipindura nenzira dzakasiyana siyana vachiramba vachiresponda pane nguva yekuti vanga vangonyarara vachita sevasingazwe kuchema kwedu kuti tiri incapacitated izvezvi mukatarisa tinobatwa tichinzwa kuti vachitifonera vachitaura tinoo nyaya idzi taida kuti garira zvotisare pasi asi izvozvo hazvina kukwana tikuziva kuti hatina nhaurirano dzatinoda kuita nevanhu tichatikungoda chete chimwe chete imari yedu yapreoctobe 2018